Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hedzi nona udzedudza nasi chipiri ndira 24/2017. Hurumende yoshorwa zvichitevera kutadza kwavo kuchengetedza kodzero dzeshirikadzi dziri kutorerwa midziyo nehama dzevarume. Paramende inovhura ichikurudzirwa kutambira budget kuitira kuti hurumende iwane mari yekushandisa uye kuvandudza mutemo unoita kuti mabond notes ashandiswe zviri pamutemo. Dare repamusoro rinomisa kubviswa kwevanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa kusvika nyaya iri mumatare yapera. Chikwata chemawarriors chinobudiswa mumakwikwi e2017 AFCON. Muchirongwa cheLive Talk Youth Forum na 8 PM tiri kutarisa zvikonzero zvakapa kuti mawarriors atadze kubudirira kuGabon. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kutifarira pafacebook page redu reVOA Shona.